kune vanhu wedu weMDC vakanyimwa mbeu nekuda kwekutsigira kwavo musangano weMDC. Naizvozvo vakazoita zvichisimba kuti vawanawo mbeu inova 10 kg pamunhu. Infact Agritech officer akadeedzera pamusangano pacho achiti mbeu yatauya nayo iri kupuhwa munhu wese zvisinei nekuti uyu anotsigira bato ripi. Kanzera wewadhi iyoyo anonzi Edward Manda anova kanzera wezanu PF ndopa akazosimuka akataura kuti vanhu vose weMDC mbeu muchanopuhwa naPresident wenyu Richard Morgan Tsvangirai. Saka zvadaro ndo zvakazokonzeresa kuti ava vati hazviite nekuti taudzwa naagritech officer kuti mbeu ndeye munhu wese hainei nechekuita nezvematongerwo enyika. Mapurisa akanga aripo hapana zvavakaita musure mekunge kanzera wezanu PF ataura kuti mbeu iyi iri kungopuhwa vanhu vezanu PF. Mapurisa hapana zvavakaita vakazongoreacta musure mekunge vanhu ava vaenda vachinotora vega zvine chisimba pastoku yembeu.
Saka vanhu ava vari kupi kutaura kuno?
Vanhu ava izvozvizvi vakavharirwa paRuangwe Police Station kuNyanga North kwakaterere. Vavavharira vachivapomera mhosva yekuti theft, vari kuti waba nekuti vatora mbeu iyi vasina kupuhwa. Asi ivo vari kuramba vachiti no, isi hatina kuba nekuti yanga iri allocation yedu. Naizvozvo ndatobva kwavaendesera chikafu. Pandapedza kuvapa chikafu ndavavazivisa ndikati ndichakuigirai chimwe chikafu mangwana makuseni. Saka mumwe mupurisa ndiye azonditi hanzi mangwana tikuvaendesa kukoti. Saka naizvozvo muzoteera nechikafu chacho kukoti. Asi tazivisa magweta anorwira kodzero dzevanhu veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Saka vatobvawo kusvika iye zvino vatondifonera vachiti hano taamunzvimbo menyu taamuri wangu tikuenda kuno interrogator vanhu vasungwa vaya.